mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 kukadzi 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapato ezvematongerwo enyika otatsurana zvakare mangwana musarudzo dzemabai elections. Vamwe vakarwa hondo yerusununguko vanoti vari kushushikana zvikuru nekusapinda kweBritain muurongwa hwekugadzirisa nyaya yegukura hundi. Nengo dzebato rezano PF mudare reparamende dzoti mumiririri weAmerica muZimbabwe ashevedzwe kuparamende kuzopindura mibvunzo pamusoro pezvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mangwana vanhu vari kune dzimwe nzvimbo mumatunhu matanhatu vanenge vachivhotera vamiriri vedare reparamende musarudzo dzemabai elections. Bato rezano PF rinoti riri kutarisira kutora mukana wemvonga mupopoto iri mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change panyaya yeutungamiri webato kuti isvike zvigaro zvinoipa masimba ekuvandudza bumbiro remutemo kana kuti two-thirds majority. Asi veTCCC vanoti zano PF ndiyo iri kukonzera nyonga nyonga iyi. Sarudzo idzi dziri kuuya mushure mekunge vanozviti munyori mukuru webato iri vasengezo shavangu vadzinga nhengo dzakawanda dzeTCCC mumakanzuru nedare reparamende. Dzimwe nhengo dzakadzingwa dzakaita sava Oliver Mutasa dzakamanikidzwa kukwikwidza dzakazvimirira uye dzichakwikwidzana nenhengo yeTCCC inorerekera kuna vashavangu vaAgrippa Alberto uye vakamirira zano PF vakuda kwache mananzva kuzvimba East. Kuti tinzwe zvesarudzo idzi tabata vamutasa.
Tinotenda vazininga nemubvunzo wenyu wakanaka. Panhau yekugadzirira kwedu shuwa tagadzirira paelection ino taita maprojects akawanda anosanganisira bhoho ratabva kutodrilla nhasi kumaund Abden mucompound kuti vanhu vese vawane mvura. Mushirembe kungazano ya drilla urime boho pa alpha pa chikoro hapo but vanorambidza pa TCCC nevamwe kuopposition kuti vasamwa mvura ipapo saka tatobva kunogadzirisa boho nyowani ratichavhura. Ndinofunga tisatasvika pazuva remaelections pa boho iroro munhu wese anofanira kumwapo nokuda kwokuti program yatofamba nayo nepolisi yatofamba nayo yemutungamiriri vachamisa inofamba ichitiyo for everyone. Saka ndipapo patiri.
Saka imiwo muri kuwana rutsigiro rwakadini mudunhu. Tinonzwa kuti munokwikwidza nemumwe weTCCC zvakare munokwikwidza nemumwe wezano PF zvakamira sei?
Shuwa tiri kuwana support yakakura kubva kuvanhu. Kunyange zvakadaro pane madonations akaitwa kuhurumende kubva kumakambani akasiyana siyana madonations nakauya ari hurupfu. Zvakare neflower nerice zvakananga nekuda kuendeswa kunzvimbo dzine vanhu vari kutambudzika. But hurumende inotora magonyeti akawanda richiunza kunobira munzvimbo yakaita seyedu muzvimba East kuita kuti candidate yezano PF igone kuwana mavhoti. Saka vari kutenderera everyday vachipa vanhu.
Vakateerera vachaenda kunovhotawo mangwana, movasira mashoko api?
Mashoko ekusimbisa vanhu ndeyekuti shuwa hande yetinovhota nguva yakwana yekuti tigotidzosere chikomana mupariamendi. Chikomana chakaburiswa mupariamendi zvisina tsarukano. Chikomana chine ideology yekusunungura vanhu kubva mukuita kwezvanhu. Saka tinotenda nemukana uyu ndiri kuona wini yatouya.
VaOliver Mutasa vari kukwikwidza vakazvimirira kuzvimba East vange vari parunhare nestudio 7 kumaund Hampden. Hatina kukwanisa kubata vaAlberto veTCCC yavasha vangu kana vama nanza ve Zanu PF asitabata mukuru muofisi zvokufambiswa kwemashoko mubato re Zanu PF vafarai marapira.
Isu se bato ne Zanu PF takatakura tikazunza maererano netsvakurudzo dziri kuuya muswe mugovera. Takafamba mukati mavanhu tikavaratidza zvatikanakira zvakanakira kufambidzana navamunangagwa nebato re Zanu PF. Vanhu vari kuratidza kuti muzvimba isu vakazvinzwisisa, vari kuona nekunzwisisa kuri kubva musangano, vari kuona nekunzwisisa zvirongwa zvavamunangagwa. Saka isu semugovera hatina chipo chatokutarisira kunze kwekukunda nekudzosa nzvimbo iyo zvakare munhava yeZanu PF. Tinova nemufaro takamirira zuva iri nokuti tinoziva kuti zuva iri richisvika tinenge takakunda nekuti vanhu vari kufamba navamunangagwa, vanhu vari kufamba neZanu PF.
Hakunawo here nyaya dzana mhirizhonga dzatinosimbonzwa kumakore ari kumashure?
Isu sebato reZanu PF takabuda pachena pakataura mukuru wedu vanhu vaivo vamunangagwa vakati isu tinofamba murunyararo, tinofamba mukudanana, tinofamba mukuyanana. Kuda zvakasiyana zvichiti kuti tivengane zvinoita kuti tive vanhu vamwe chete. Kuda zvakasiyana kunoita kuti isu tiri bato tine nyika imwe chete inofamba ichida kuendesa Zimbabwe mberi. Saka isu tinoti hatidi mhirizhonga, hatidi kurovana, hatidi kupokana. Munhu wese weZanu PF ngativei tiri pamwe chete takabatana tifambise nyika yedu mberi pamwe chete nevanopikisa ivavo. Ngativei vana venyika imwe chete tichida zvakasiyana siyana tiri mukati menyika yedu.
Kune vanhu vanonzi fazi, vamwe vanga vachiti tiri kuvaona, tiri kuvaona, vane ukama nemi here vanhu ava? Zvinofamba sei papa?
Fazi inonziwa pachirungu affiliate. Asi ira affiliate zano PF fazi inozvimiririra, ine nhengo dzayo nezvigaro zvayo nevanoitaurira, ichiita iyo madecisions ayo ichiona iyo kufambisa basa rayo mberi yakazvimiririra zvisinei neZanu PF. Saka ini handikwanisi kutaura pamusoro ndakamirira fazi, ndinomirira mubereki wayo unoizi Zanu PF. Fazi inofanirwa kuti itaure yakazvimiririra sezvo iri nhengo inofambidzana neZanu PF asi iyo yakazvimirira.
Mukoro muofisi yezvekufambiswa kwemashoko mubato reZanu PF vafarai marapira vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vakarwa hondo yerusununguko vari kudivi reZipra vari kukurudzira kuti nyaya yeguku rahundi ibatwe semhosva yehondo nekuda kuparadza rudzi kana kuti genocide. Mutauriri weZipra vaBasta Magwizi vakaudza bepanhau reSouthern Eye kuti vanodawo kuti Britain ipinde mumatare ekugadzirisa nyaya iyi, vachiti yakapeshedzera kuurayiwa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri mumatebeleland neMidlands. Zipra inoti panofanirwawo paine sangano rakazvimirira, kwete kuti hurumende iyo yakatumira mauto e5th Brigade kunoponda vanhu itungamire urongwa uhwu. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kumarinda eHeroes Acre kuti vakazvipira kugadzirisa nyaya iyi nekuvhara mavanga. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Vazininga, ini ndinowirirana nomuono uyo unobva kuvarwi vorusununguko rweZimbabwe vakarwa vari mubandiko reZipra, Zimbabwe People's Revolutionary Army, uyo muono wavari kuti pakugadzirisa dambudziko reguku rahundi mhaka yakaitwa nehurumende yeZanu PF yokuponda ruzhinji rusina mhosva, vanhuwo zvavo vanga vakazvigarira mumisha mavo, vanhu vachipondwa vachifa. Mhaka iyoyo imhaka huru inoda kuti nyika yeBritain inge iri mudare rekugadzirisa dambudziko iroro.
Asi taurongwa uhwu vaZembe hunonzi huri kutungamirirwa namadzishe enyika.
Zvinenge zvisina kukwana kuti zvingonzi madzishe angavamo kwete kuti ndiwo akapara mhosva, asi kuti ndivo vanopa ufakazi hwevanhu vaiurawa munharaunda dzavo dzavanotonga. Ufakazi ihwohwo hune huchidiwa kuti hubve kumadzishe, zvakanaka zvakadaro, asi madzishe haaziwo akapara mhosva. Mhosva yakaparwa nehurumende yeZanu PF ichitungamirirwa naRobert Gabriel Mugabe nguva yacho iyoyo.
Regai ndikudzosei pachikonzero chinga irwa nyika ya Britain munyaya iyi.
Chikonzero chinoita kuti ma British ange aripo ndechekuti ushe hwanguva iyoyo sezvatinongozviva kuti nyika vanhu mutemo kumbiro guru romutemo iroro raishandisiwa nehurumende yeZanu PF. Temo iyoyo wakanga wabva kunyika ye Britain kumbiro iroro rakavezwa nedare kana kuti parliament yenyika ye Britain. Lancaster House Constitution mugore ra 1979 mutemo iwoyo ndo wakauya waitonga muno Zanu PF ichitonga nyika nomutemo iwoyo wakabva ku Britain mubumbiro guru iroro rouranda rakanga rakaisa zviga kuti haraifanwa kuchinjwa kwamakore manomwe zvakanga zvabva mudare re Britain iroro utongi kwa waifana kuchinjwa kwa makore manomwe. Saka iyo Britain pachayo yaifana kunge ine chokuita nematongerwo aiitwa vanhu kuno nokuti vanhu vanga vasingatongwi nomutemo wavo munomuZimbabwe asi wama British iwoyo. Saka nokuda kwokudaro iyo Britain haigoni kusava mudare iroro.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vange vari parunhare muHarare. Nengo dzebato reZanu PF mudare reparamende dziri kuda kuti vamiririri veAmerica muZimbabwe vashevedzwe kudare iri kuti vazopindura mibvunzo pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Asi America inoti zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nemhosva dzekutonga nedemo uye kubirira sarudzo. Mukokeri weZanu PF mudare reparamende vapupuraito garepi vaudza dare iri kuti America yakakanganisa zvakanyanya kutemera Zimbabwe zvirango pasi pemutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA vachiti zvakakanganisa upfumi nekusagadzikana. Hatina kukwanisa kubata muzinda weAmerica kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi America inoti chauraya upfumi weZimbabwe kutadza kutungamira neuori. Nyanzvi yenyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology muzvina fundo Riki Munyaradzi Mukonza vatsina mashoko aya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinofunga kuti zviri kuitwa nevamiriri veZanu PF mudare reparamende kungoita sevane zvavari kuita ipo pasina chaicho chinobatika chavari kuita. Nekuti chatinoziva vazininika ndechekuti foreign policy yeine nyika haiitwi kana kuti haishandurwi nekuda kwekuti pane imwe nyika isiri kufara. Pane imwe nyika isiri kufara kana kuti pane vavabvunza kuti maitire izvi. Inoshandurwa nekuti nyika iyoyo ine foreign policy iyoyo iri kuda kushandura foreign policy yayo. Saka zviri kuitwa nana Mugwadi nana Togarepi vari kungoita havo kuti varatidze vatsigiri vavo nebato ravo kuti pamwe pane zvatiri kuita asi chaizvo chaizvo hapana chavari
ipo pakufambidzana kwenyika. Hurumende inogona here kuita simba rokudaidza mumiriri weimwe nyika kuti azomiririra nyaya dzavanenge vachipomera hurumende yake muparamende?
Izvozvo handifungi kuti zvingafanira kuitwa neparamende asi kuti bazi kana kuti gurukota rinoshanda nezve kudyidzana nedzimwe nyika rinogona kusheza mumiriri weimwe nyika anenge ari munyika imomo kuti vataurirane pane nyaya yavanenge vasiya kutaurira nezvayo. Izvi zvekuti pariamendi inosheza zvinenge zviri kungoitirwa kuti vamiriri veZanu PF vaite kunge vane masimba.
Urongwa hwekuti pangasungwe rwendo rwekuenda kuAmerica kunomisidzanawo neparamendi yokuAmerica ikoko munoona zvine chazvingaburitse here izvozvo?
azvina chazvingabudisa azvinga sekutaura kwandaita foreign policy yenyika ino itwa nenyika iyoyo uye nyika iyoyo ndiyo inogona zvekuzoti aiwa zvatatichida kuti zviitike kana zvatachida kuti zviachivhike zvaitika kataa kuchichinja foreign policy yedu kwete kuti rwendo rwevamiririri vepariamendi yezimbabwe kana kuti vamiriri vezanupf kuenda kuamerica zvinoita kuti vachinje kunongovawo kuedza chokwadi chaio chaicho ndechekuti hapana chinobuda pane zvaro
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane university muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunhare kusouth africa nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7, Studio 7 maswera seiko kwa Studio 7 hapo hayo tunofara chaizvo nenhau dzamunotipa nhau dzemachokwadi asi nhau yakutibata inhau yekuti makuda kutinyima nyuzi dzedu tipeiwo nyuzi dzedu sekungotipa kwamaitita kuti makuseni nekumanheru nekuti vamwe vaidzipotsawo kuseni vaivaya vaidzibatawo kumanheru vaidzipotsawo kumanheru vaivaya vaidzibatawo kuseni zvino manje hei hatichaziva manje kuti todi lazima chemberi yedu ari kumamisha ukuma kuti maawisa nechirungu makutaura nechirungu na7 tachikumbirawo Studio 7 mutinzwewo ipapo
mangwana nestudio 7 mangwana nevateereri vese vestudio 7 inoreva kuti studio 7 dei vamborimira zvekuramba chibvunza nachavanhu zvokudovadana painterview zviya zvipo zvimwe zvodo kunzwa maproblems bcause kana vachidodama pamainterview zvavanosuti vari vanhu vari authentic vanodo vari vanhu vetriples vanhu vaya maimposters vasoro maimposters ndivakunzwa maproblems ese ati vanhu avo zvino sati vanodama vachibvunza kuti zuruma mune meeting yenyu yakaudini hei chichichichi vanozva sokuti vanhu vadova pattern pasen yetriples vanhu vaya havambodori vetriples vaya vaya vanhu vaya vanangovakangotuma kuuparadza vanhu vaya vanongodla mari vanhu vanotongodla mari anoti tichitambura vanopiwa mari nezanupf vanhu vaya vachingodla mari movabvunzirei senei navo vanhu avo imwe ati makati hamunamba makarerekera imwita muchingoda zvetriples bvunza zvetriples zvamamangobvunza chiamusi chibaya paapa mangogona zvokobvunza hayo vanani havanoni basa rosa izvinyaya inototigwadza sitereka ava vanhu vavatotibhohwa sitereka sina tomboitwa nachavanhu vaavagurupu racho hatitombovazivi vanhu avava ngavaende kuru musatimbovabvunza hatine navo kudombosa zvavanoronga ngavangodhesera sekudhesera kwavange vachingoita please ndatenda hangu
makadii pastudio 7 ndoda kungotaurawo pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti saka totora gwara ripi varume murume anonzi chamisa uyo hagusi kuti ndomuda but inini ndinoona sekunge ndiye anotori nedirection kudarika vamwe vese vamwe vese they are after zvigaro nedumbu ravo that's why muchiona kuti vari kurwira kuti tirambe tiri muparliamende wei because vava kutarisa dumbu ravo nekuguta kwavo havachatarisiwo kuti vamwe nyika yese iri kurarama sei job akafoma mdc 99 ikanyura vana mutambara nana ncuve vakaenda kanofoma mdc yanga ine kale green ikanyura biti akaenda kanofoma yake nana joana mamombe vakanyura nana mafumi vakanyura vakadzoka so varume havari after power vasi after pakuti dai nyika yedu yavandudzwa they are after power varume hande nemurume anonzi nero ndiye murume anogona kuti svitsa chete kwatiri kutarisira ndini svidza pajosi
kazuwai ana mukoma wande mukukwazisai motora voisi mwikanda mangwanani akanaka mangwanani motiisira nyaya kuna vakembo muhadhi kuti vakembo muhadhi vari kukampena kubeti bridge uku tiri kufa nezhara zvirema zviri kutambura beti bridge uku vose vakembo muhadhi muvanzvise audio iyi kuti kusaidi revhenda uko vana zvavanotiitira zvikoro vana vari kutambura vana veruzhinji havasi kudzidza vanosiya zvikoro vasati vapedza kudzidza vachembera vawani chikafu zhara yapinda kubeti bridge kwose uko zhara yatipindira resouth africa tini peter msiki
studio 7 makadii apo nokuti tiri raiti. Ndirikuda kutaura panyaya iyo yevanomirira kodzero dzevanhu kuti ngavazivewo migano inonzi kumirira kodzero dzevanhu. Kana munhu achida kugara zvakanaka munyika ngaagare navamwe zvakanaka, nokuti hakuna akazvarirwa kuzoshungurudza vamwe vanhu. Kutaura panhau yekuti kwanzi maamudhirobhari kwanzi kuhura shoot to kill haina kunaka. Tikwanirei imi vanozviti munomirira kodzero dzevanhu, zivai pekutangira nepekugumira. Ini ndisina chandiinacho ndishungurudzwe, then uya uya aite kuda kwake. Ko ini panine ndichishungurudzwa mune muchizviti kudii? Saka imi muri kumira nembavha, muri kumira nematsotsi kuti ngaarege kufungwa kuti zvigoita sei. Pamberi nayo vamunangagwa vhivha, munangagwa vhivha. Izvozvo kana opposition zvino zvavanoda kutozoita kana vapinda pachigaro izvozvo, totogara tatoti zviri nani tipi nenhamo yedu. Ndinozvikurudzira izvozvo, nokuti kana usati wambosangana nenhamo yacho ndopaunotaura zvokuti kwanzi ndinomirira kodzero dzembavha, nokuti muri kurya nazvo zvino, muri kuhora nazvo. Hakuroko. Ndini Joe, pano pa South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number inoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera kunhamba idzodzi, kwetezve kutumira maaudio.
Tine urombo kwokuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati penyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ndevele. Zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti vanhu vana vakakuvara nemusi wechitatu mushure mekunge Russia yabomba chimwe chipatara mudunhu reKharkiv. Vanhu makumi matatu nevasere vanonzi vakabviswa pachipatara ichi nechimbi chimbi sezvo mimwe midhuri yakadonha. Russia inotiwo yakadonedza ndege dzemhando yemadrone mashanu dzeUkraine dzainge dzapinda mumatunhu ayo maviri enyika iyi. United Nations inoti vanhu vanoda kusvika mamirioni masere kana kuti 8 million vamanikidzwa kuenda muupoteri nekuda kwehondo pakati pehurumende yeSudan nechimwe chikwata chemauto chakaipandukira cheRapid Support Forces. Vanhu vanosvika zviuru zana kana kuti 100,000 vazhinji vacho vari zvizvarwa zveSudan vaenda muupoteri kuEthiopia. Mashoko anotevera anotaridza pamire hurumende yeAmerica.
Murwendo rwavo rwavachangobva kuita kuNigeria, gurukota rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakabvumirana nemutungamiri weNigeria vaBola Ahmed Tinubu kuti Africa ikii yekuvhura remangwana repasi rose, vachiti vane muono mumwe chete. Nasi America inoramba yakazvipira kushandidzana neve muAfrica kusimbisa nekuvandudza kugadzikana kwavo kuchengetedzeka pamwe nebudiriro. VaBlinken vakati tiri kunyanya kutarisa Nigeria inove nyika hombe muAfrica mune zveupfumi neutongo hwegusaruzhinji uye shamwari yedu kwemakore makumi matanhatu adarika. Vakati tiri kuita izvi nekuti Nigeria yakagadzikana ine utongo hwegusaruzhinji, utano nebudiriro yakanakira kwete zvizvarwa zveNigeria chete kana America, asi kuti Africa yose nepasi rose. America neNigeria dzine zvinokosha zvakawanda zvadzinodyidzana zvinosanganisira kukura kwoupfumi nemikana muNigeria, vakadaro vaBlinken. Vakati semuenzaniso pane kufarira kwakanyanya boka rezveumizha neumetura muNigeria. VaBlinken vakati makambani emuAmerica ane chidikwa-dikwa chekubatana nekudyara mari muupfumi hweNigeria, zvikuru muboka reumizha neumetura. vakati tine makambani humizha makuru ari kushandidzana nemakambani emuNigeria kuitira kuzadzisa chirongwa chemutungamiri wenyika vatinubu chekuwanisa mabasa miriweni imwe chete mune zvekutengeserana nemadande mutande uye kubatanidza vanhu kuburikidza nemadande mutande. Mamwe makambani ari kushanda zvakasimba kuisa tambo dzekufambisa masaisai pasi pegungwa pachishandiswa humetura kana kuti teknoloji uye kuwedzerwa kwemikana yemasaisai eInternet. Vakati nyanzvi dzedu dzezvehumetura dziri kukurudzira nekusimudzira makambani emuNigeria achazouya. Vakatiwo makambani emuAmerica anobatsira makambani achiri kutanga nemari ari kushanda achiwanisa makambani aya mari muNigeria. Vachiwedzera waBlinken vakati, tiri kushanda nekubatana pamwe nekutsigira budiriro nekushandiswa kweartificial intelligence mune zvakanaka. Vakati nenyika makumi matatu dziri mudunhu reAtlantic vari kuendesa mberi budiriro inobva mumvura nezviwanikwa zvemumvura kuchengetedzwa kwezvakatikomberedza nezvesainzi netechnology kuburikidza nekushandidzana kuburikidza neukama hutsva hweAtlantic. Vakati tinoda kushanda pamwe mukubatsira kuendesa mberi budiriro mune zvehumizha neumetura kana kuti technological revolution zvinove kuwanisa mabasa kusimudzira mabhizimusi nebudiriro munyika dzese nekuti chimwe chezvinhu zvatadzidza kubva mumishandira pamwe iyi ndechekuti unobatsira zvakanyanya munzvimbo kana makambani zvatiri kudyara mari. Vakati tiri kudzidza zvakawanda kubva kwazviri tiri kuwana zvakawandawo kubva mazviri. WaBlinken vakati iyi nguva yakakosha zvikuru yekushanda pamwe chete vachienderera mberi vachiti Africa yaumba rezuro redu ichaumba remangwana redu. Vakati America yakazvipira kusimbisa ukama hwechokwadi mupasi rose kushanda kugadzirisa zvimhinga mupinyi zvinosanganikwa nazvo uyewo kuzadzisa pavimbiso neshuviro zvevanhu vedu.
Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica maverengerwa naJonga Kandemiri. Munhau dzemitambo mushure mekumbotura befu kwemazuva maviri makwikwi eAfrica Nations Cup ari kuenderera mberi nhasi mumakota finals. Regai tinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye nemuongorori wezvemitambo Atwell Manyenga Vana.
Mutambo wekutanga uyu uchangori weNigeria naAngola uchatinakidzei nenyaya yekuti zvona Angola matambiro yakatamba sesvasvata yakatamba neNamibia kana 3-0 samuchaona kuti vangori nekamwe yekekuda kuhwina uko Nigeria ikahwinawo neCameroon 2-0 asi maonero andiri kuita ndeyekuti competition iyi inenge iri kufeza maunderdogs. Maonero andiri kuita ndeyekuti Angola inenge ichamiranira kwazvo neNigeria.
Tombotarisa mutambo weDRC Congo neGuinea munoona uchizobudawo sei?
Uyo usatinakidzei nekuti pavakatamba ndotanga neGuinea paikatamba neEquatorial Guinea. Equatorial Guinea yange yapiwa red card Guinea payazohwina zvayo and kuDRC zvakare yakatamba neEgypt. Egypt yakapawof the red card. Saka sasambiri DRC neGuinea dzaakusangana manje. Saka maonero andiita ndeyekuti DRC inogona kumiramira ipapo ikawira.
Pane zvingadzidzwe here nenyika yeZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika kuIvory Coast?
Zvakanyanya zvikuru chinganyanyodzidzwa neZimbabwe ndechekuti kunyange uri hani ukapinda mitambo yakadaro unogona kumiramira ukasvika pawasvika apa. Ukatarisa nyika dzese dzapinda makota final kuana Angola, DRC neCape Verde dzimwe dzacho hadziri kunge dzasvika ikoko. Saka zveZimbabwe zvinotipawo shungu kuti remangwana riri rakajeka.
Imi pane chikwata here muri kutsigira chamunofunga kuti chichatora mukombe uyu?
Tisima zvemukombe uyu gore rino zviri kutinhetsei nekuti shasha dzacho dzakarikwa pasi. Wana Egypt wataimbomira nawo, wana Ghana wataimbomira nawo, wana Cameroon shasha dzese dzakarikwa pasi. Saka zvadaro ndinoona sekunge matambiro ari kuita kanyika kanonzi Cape Verde kaya ari kutamba zvakanyanya zvikuru, although havadziri mafavorite asi vari kutamba. Neimwe nyika yatinogona kuti inomiramira iAngola nematambiro awo inogona Dr. Mukonde.
Pane vamwe zvakare vari kuti ivo vari kurasikirwa nemari panyaya yekuti vari kuita zvesports betting. Pane zvamungayambiro here vamwe?
Zvandingayambire kuna vakatera ndekuti vanhu vatsanyanyoite makaro. Izve kubhecha zvakatanga ingori kahobby kwete kuti izvona uone chiuyiri nacho. Saka ukada kuti munhu aite chiuyiri nacho nesports betting mangwana unochema. Asi kana uchiita hako sports betting yekuita kuwaraidza nguva. Zviri social zvinogona kubatsira pane kuti utore mari yese yegrosari ubvoisa kubeti semazvaitira kuafrica cup of nations kuti shasha dzacho dzekuira pasi saka vazhinji vanozochema pakadaro.
Atwell Manyenga vana achitaura nezvemitambo yeAFCON iri kuitwa kuIvory Coast. Yabva yatisvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
So we see cut this.